Nezuro nepenyuro ye Voice of America yakaita hurukuro pamwe nechikoro chepamusoro-soro cheNorfolk University mudunhu reVirginia. Hurukuro idzi dzakange dzakanangana nekucherechedza kusvika makore mazana mana kubva musi watanga kusvika muAmerica vanhu vakange vapambwa muAfrica muna Nyamavhuvhu 1619. Mugore iri chikepe chainzi White Lion chakasvika pamahombekombe echezvi Big Bay ndokumira paPoint Comfort umo chakaburusa vanhu vatema makumi maviri. Kusvika kwevanhu vatema ava makore mazana mana apfuura kwakava kwekutanga kwenhapwa dzaiuyiswa kuAmerica. Kubva gore iroro kutengeswa kwevanhu vatema vachiitwa varanda kwakaenderera mberi muhurukuro dzanezuro idzo dzakange dzichiitwa nenyanzvi dzinobva muzvikoro zvepamusoro-soro muAmerica yose. Vakataura vese vakaratidza kubvumirana kuti vanhu vatema vanofanirwa kubhadharwa kutapwa nekushandiswa zvisina mubayiro kwavakaitwa. Muzvinafundo Gloria Brown Marshall vakati vari kutaura pamusoro pekutapwa kwevanhu nekuti ndipo pane midzi yorusarura rwatiri kuona mazuva ano.
I am talking about slavery because slavery has its vestiges in oppression that we live with today. When a black man is gunned down,
kana munhu mutema achifamba usiku, kana zvinhu zvevatema ava zvichitorwa zvenhando, kana vatema vaine vana vasina kudzidza, kana vatema vasingatorwe sezvizvarwa zvenyika ino, zvese izvi zvinofanirwa kugadziriswa. Asi kuti zvigadziriswe, tinofanirwa kutanga nekubhadhara vanhu vakaitirwa izvi. Asizve kuti tiite izvi, tinofanira kuve nekomishini inonzwa chokwadi uye inokurudzira kuregererana. Komishini isingangotambiri unhaka hwevanhu, asi inobvuma zvakawanikwa nenyika ino kubva mukutapa vanhu uye inogashira mabasa ose akaitwa nyika ino nevanhu vatema.
Form of maybe a GI bill where people can go to any college without having to pay tuition. It can be in the form of not having to pay a down payment for it.
Mukuru weFort Monroe National Monument and veteran of the National Park Service vaTerry Brown vakati kutenga nekutengesa vanhu vatema rakange riri bhizinesi guru rairaramisa vachena.
It's an interesting conversation. What I can say to you is that in 1860, there were 4 million slaves here in America, and they were valued at about $3 billion. Now,
muna 1890 muAmerica maive nenhasa dzinoita mamiriyoni mana dzichikosha mabhiriyoni matatu emadhora. Kunyange vatungamiriri venyika ino vakaita saWashington, Jefferson, Madison naMonroe vakange vaine nhaka dzavo. Muzvinafundo Robert Trent Viscon vepachikoro chepamusoro-soro chinonzi William and Mary vakati nhoroondo yehunhaka hwevanhu vatema inotangira kare kare muEgypt.
So our history goes back with the ancient histories of Egypt and Nubia and Mali and Songhai. But if we're telling the story of the 1619 Africans, that is the beginning of 246 years.
Asi kana tichitaura pamusoro pevatema vekuma 1690 ndipo pakatangira makore mazana maviri nemakumi mana ane matanhatu ehunhapwa hwevanhu vatema munyika ino. Pakamiswa kutapa vanhu muna 1860, America yakanga iine nhapwa dzevanhu vatema dzinoita mamiriyoni mana. Hapana imwe nyika pasi pano yakanga iine nhapwa dzevatema dzakawanda kudaro. Kana tichitaura nezvenhapwa, tiri kutaura zvekuba simba revanhu neupfumi hwavakashandira.
Our major cities and states benefited from slavery. So when we talk about that long legacy of 246 years of slavery, the largest slave society in world history, that was a type of wealth transfer away from enslaved
people. Studio 7 in Washington, D.C. Dini Tanonoka Wande.